Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 34, Basic Dialogue.
Uchimuzora mafuta nekupfekedza hembe. Uchimuzora mafuta nekupfekedza hembe. Ndapedza ndinoita senyi komai. Ane nzara. Mupe kudya arare zvake. Ndinomuradzika papi. Muradzike pakaoma.
Supplementary vocabulary.
Hembe. Burukwa. Kabudura. Sapato. Ngowani. Hurumende. Mumiriri. Sangano.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Baba wanoda mari iyi. Ipa mari iyi kuna baba. Ipe kuna baba. Baba wanoda mari iyi. Ipa mari iyi kuna baba. Ipe kuna baba. Varume vanoda mari iyi. Ipa mari iyi kuvarume. Ipe kuvarume. Mureza anoda mafuta aya. Ipa mafuta aya kumurezi. Ape kumurezi. Mai wanoda mafuta aya. Ipa mafuta aya kuna mai. Ape kuna mai.
Group 2.
Ndoisa buku pamubhedha here. Usariise pamubhedha. Riise patafura. Ndoisa buku pamubhedha here. Usariisa pamubhedha. Riise patafura. Ndoisa hari pachikuwa here. Usaise pachikuwa. Iise patafura. Ndoisa banga pachigaro here. Usariisa pachigaro. Riise patafura.
Group 3.
Wakafanira kuenda kuchikoro. Anoda bhuku rake. Mupe bhuku rake aende kuchikoro. Wakafanira kuenda kuchikoro. Wakafanira kuenda kuchikoro. Anoda bhuku rake. Mupe bhuku rake aende kuchikoro. takafanira kuwadza huni. Tinoda matemo. Tipe matemo tiwadze huni. Wakafanira kundochera mvura. Vanoda zvirongo. Vape zvirongo vandochera mvura.
Group 4.
Radzika mwana. Apa pakaoma here. Muradzike pakaoma. Radzika mwana. Apa pakaoma here. Muradzike pakaoma. Radzika vana. Apa pakachena here. Varadzike pakachena. Isa mabhuku pasi. Apa pakachena here. Aise pasi pakachena. Isa bhuku pasi. Apa pakaoma here. Riise pasi pakaoma.
Group 5.
Ndinoda hembe. Achasona hembe. Achandisonera hembe. Achatisonera hembe tose. Ndinoda hembe. Achasona hembe. Achandisonera hembe. Achatisonera hembe tose. Ndinoda kabudura. Achasona kabudura. Achandisonera kabudura. Acha tisonera makabudura tose. Ndinoda burukwa. Acha sona burukwa. Acha ndisonera burukwa. Acha tisonera maburukwa tose.
Reading practice.
Muri kuona mhando here ngesadza. Muri kuona mhando here ngesadza. Kwete handinyanyi kuona mhando. Kune zvishoma kwazvo izvo tisingaoni. Ini ndinoda kwazvo sadza, asi handizivi kubika kwacho. Mungada here kudzidza kubika. Oh, ndingada kwazvo, asi handina unondidzidzisa. Ndingamukoka kwazvo kuti muzouya kumusangano wemadzimai. Tinopinda masikati zvipiri zvose. Dai mungauya, ndingamudzidzisa kubika sadza redu, imi muchitidzidzisawo kubika renyu. Mwane nguwa yakadini muno muHarare? Mwane nguwa yakadini muno muHarare? Tine mwedzi mitatu chete. Mwakabva kupi? Takabva ku America. Zvino munoitenyi muno? Murume wangu wakaunzwa ngehurumende kuwa mumiriri weAmerica. Munofunga munoita makore mangani? Hatisati tanatsa kuziwa, asi zvimwe hurumende ichatiti makore matatu. Zvino munokuda zvakadini? Ah, ndinokuda kwazvo. Ino inyika yakanaka kwazvo. Imi munoitenyi muno? Murume wangu anochaira mabhazi anoenda kwaMutoko. Ane nguva yakadini achichaira? Ah, agara kwazvo. Munogara ngekupi? Isu tinogara ku Highfield. Tafara kuonana nekuziwana. Iwanyi nekugara kwakanaka.
End of Unit 34.